Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya nau zedu za nasi chipiri kurume 12/2018. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vopeta musangano wekudyidzana nemutungamiri weSouth Africa vasiro Ramaphosa muHarare nasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti richaendesa kuUnited Nations gwaro riri kushora zvikuru kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nemauto munandira zvakapa kuti vanhu gumi nevashanu vashaye. Vanhu vakawanda vogunununa nekuwanda zvakare kwemapurisa mumigwagwa. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya anoshaya. Muchirongwa cheYouth Forum paLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeurongwa wehurumende wokuedza kukurudzira zvidzidzo zveScience, Technology, Engineering neMathematics kana kuti STEM muzvikoro zvepamusoro-soro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.